nayo varume vaguru oye nayi vaguru oye vaguru oye nine nyaya nayo varume nine zamba yangu zamba yanayo musize kuna mai vangu niyo nyaya nayo varume nine zamba yangu zamba yanayo musize kuna mai vangu niyo nyaya nayo varume Muwa uze kudina nyora ne moyo wako Muwa uze kudina nyora ne moyo uneshunga Muwa uze kudina nyora misozi jierera Muwa uze kudina nyora ruwogo rujidedera Sira vagura Muviri wavo waru kutiga vajaguna Avagoni kutiriritira vachembera Adikoni kuziriritira nijiripere Mai adina shimiro Nizo za magada Adina shimiro Nizo za magada Chiri kutenderera Chiri kutsungaira Chiri kutsangararamu zamagana Chiri kutenderera Chiri kutsungaira Chiri kutsangararamu zamagana Kutibereka maiso da zvimwe masanga Kuhandoroka kupera kuona serutsanga Kukanganwa muri kuenda semombe mashanga Kwere kusarofudza mombe kumire matanga Miviri kusanduka ruvara nemahanga Mai adina chimiro ndizvo zvamagada Adina chimiro ndizvo zvamagada Chiri kutenderera Tsungaira, tiri kutsangararamu zvamagada. Tiri kutenderera, tiri kutsungaira, tiri kutsangararamu zvamagada. Avagoni kutiriritira vachembera Adikoni kuziriritira tichiripere Mai adina chimiro ndizvo zvamagada Adina chimiro ndizvo zvamagada Chiri kutenderera Chiri kutsungaira Chiri kutsangararamu zvamagada Tiri kutsungaira, tiri kutsangararamu zvamagada.